Mapurisa anga akapakatira zvombo. Anonzi akapfura vanhu vatatu mushure mekunetsana kwakaita nevemakombi. Avo vanonzi vaita kurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mumwe akaona izvo zvichiitika vapolite Murinda. Vanoti nyaya yakatangira paflyover yokubuda mudhorobha mumugwagwa unoenda kuchitungwiza. VaMurinda vanoti kurwisana pakati peveruzhinji kwakatanga mushure mekunge mapurisa aridza pfuti mudenga zvisina kufadza veruzhinji vakanga vasinei nezvemakombi aitakura vanhu aya.
Ona mota ichiburisa vanhu patiri kuchajofiflyover tanzi ndopo watanga kuchirova vanhu vese mai vachiburuka mukombi vamwe ndopo watanga kuramba kauti aiwa hatinoii ndopo vazorohwa vanhu nepfuti va vati vanatorohwa futi parobhoti rako yapedzera vatendinomutora maimhanje angatofugidzwa nemakaribhoti ava ingadore murume ngachifamba nemukadzi wake.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaBrian Kombiro vakati mapurisa akazokanda hutsi hunokachidza mushure mekunge veruzhinji vatanga kurova mapurisa nekupwanya kamba yeHarare Central pamwe nekupisa motokari dzemapurisa. Zvichakadai zvinonzi mutungamiriri wesangano rinomirira vafambi vanoshandisa motokari dzinotakura veruzhinji rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati pamwe nemutori wenhau wekambani ye263 chat vamunashe Chokodza vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa aya pachiitiko ichi. VaGoliati vanoti vakanga vatizira pamapurisa apo vakazorohwa zvitevera mirizhonga yakaitika iyi.
Kupfurwa kwaitwa vanhu vapfurwa paflyover ipapa zeta rapi handikunye pazeta rapi traffic branch ranga achikondrora motikari zvakanaka apa pane congestion vamwe vazongobva mumwe motikari mapurisa anga nefuti ndova vapfura vanhu vanga varipo bva vakutiza saka isi tazenge taakutiza matomba akungonaya vanhu vatsamwa nezvaitika izvozvizvi taakutiza tichitasha kuti tenda kuti tavharirwa vanhu vachiuya vachiti vangoona mupurisa akamira vachitema hatisida kuvaona vangoti hatisi kuda kuvaona vachitevera mapurisa nekuziva vatsamwa nekuurayiwa kwaitwa vanhu vanga vasina zvombo ende vanombobvira vavarwisa vanhu ivavo saka zvadaro tatizira mukamba chitaudza kuti uko vanhu vava kutotema mota dzenyu vava kutonengerina vanhu vari kutema chero chavaona mapurisa ari kurohwa isusu nemwe journalist wechati 623 kangana zita yake mufanire tatizira imomo iye arohwawo futi nevanhu vavasingazivi tapinda takagara more than 3 hours imomo tirimo patazonzichi akunze kune kwava kufambika taakubuda amene anenge officer commanding wacho ari pajuty pati kwanzi kwakliplay munokwanisa kuchienda tikati no tikazobuda hamuzotikandira matiegasi here tikanzi hamukandirwa kwakubuda kobva tavamwe wangu achibva nekuna Robson Manyika Riot taona takuchedza vanzi rova ftva tikati imogotirova sei tiri kubva munhengi umo mukamba mo ingwanzi hanzi tiende makutirova sei yakuchedza ranzi varo anzi vamwe vamhanyi isi apa tatisaone nehutsi takadhakwa nehutsi bhuzi hutsi wapinda futi mukati tibva tarohwa ndova ndadonha pasi ndadonhera pasi hanzizodi imwe foni yangu yaenda kupi ndamuka ndiva namhanya saatondirwarwoyatozimba.
Zvichakadai umwe anozivana neumwe wavanonzi vakapfurwa pachiitiko ichi varangarirai Stole vanoti vakarwadziwa zvikuru kunzwa kuti munhu uyu ashayika nenzira iyi.
Kushaya kwamasvingo kwatirwadza semunhu andatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda saka manherani atozonzwa kuti vamasvingo vaburuka kombi vakufamba kuya mutaoni paflyover pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu rine mapurisa saka paita noise mupurisa akaridza pfuti yabva yaenda kuna vamasvingo vabva vatopfurwa vakafira ipapo saka zvandirwadza semunhu andatomboona makuseni anga ari munhu asina munhu anotaura naye zviya zvisitomborewe nai naye amenekuti munozvionawo sei zvinozofambawo sei kana vanhu vakuru vatinoti ndo vakuru kwatiri vanozotirayirawo vachinzi havasipo vachienda nenzira dzakadai.
Hatinokwanisa kutaura nemutauri wemapurisa senior assistant commissioner Cherry Tcharamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi uye kuti vatipe mazita evanhu vanonzi vakafa muchiitiko ichi asi gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo vakazozivisa nezuro kuti vainge vamisa nyaya kuti makombi asapinde muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.